manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 13 2024 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zesa yoyambira kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino nevachangosarudzwa kutungamira nyika iyi vaDonald Trump. Kusagadzikana kwezvinhu muMozambique kukanganisa nyaya dzekutengeserana mudunhu reSADC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zesa iri kuyambira kuti magetsi achatanga kudzimwa zvakare zvakanyanya sezvo gwenya remarasha rekuwange risiri kushanda zvakanaka. Mumashoko kuvatori venhau kambani iyi inotiwo gwenya rinoshandisa simba remvura rekukariba ragara ragwadama nekushaya mvura. Vamwe vakawanda vataura nestudio 7 vati magetsi ave kutodzimwa kwemazuva maviri. Mukuru wezesa vaSidney Gata vaudza Studio 7 kuti iite zvekutumira mibvunzo. Asi tanga tisati taita izvi pataenda pamepo. Mukuzeya nezvematambudziko anokonzerwa nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Makambani mazhinji anenge akumanikitswa kushandisa ma generators. Ongoro itakaita inoratidza kuti mutengo wekwati ye generator tiitasa pe kilowatt hour inenge yausvika 33 cents pe kilowatt hour in US dollars, right? Zvichireva kuti inenge yakusvika more than 2 times normal price inoshadziwa nezesa.
Izvi zvinorevei?
Makambani mazhinji anenge akutadzirwa produce. Nekuti makosti wayo haazo hakwanisiza hamita. Kakaona ime retail sector, retail supermarket, which I cannot name, on professional ground. Last year, la furat, naka shansama liters 80, ya shika 33,000 liters. As magisa anka shiknani maswashi wayo. Kakaona gorena wa shansama about 3 million liters, kubapa 37,000 liters. Tika vii multiply marema liters, yue 3 million liters. Kurewa wati supermarket ii, yaka shambisa $4.5 million cost yema gates, yema generator shambisa diesel. Tika vii rengi, marepairs and maintenance yema generators. Saka unita sui profit yashu kana uri kambani. Kumaini sector, tuko nzobuti, wane manusu zavaka ita before $500 million. Saka kini yaku nishunguri, zase kuti, last year, zane PF yaku enda kuma election, the opposition. Takan zvokuti president vakavhura wange power station maine unit 7 unit 8 yanga yagadzirwa nemachina. Zvino bhara rese ratara kuti yafa yabuda retirementi kuyazofa sei yakavhurwa last year panonguva negore.
Saka pangagadziriswa sei kuti dambudziko iri ripere nekutiwo iye iri kutiwo rimwe dambudziko nderekuti kukariba hakuna mvura.
Vakaitonokera Colgate. Magate asks it will be a short term plan. Zvinhu zvinoitwa zvinorongwa pane nguva yakareba long-term plan. Magetsi atinawo agadzirwa naSmith kuma1965, 1960, 1940. Saka haungati uri hurumende akati wapinda muhurumende worara nezamo mukana wechiti magetsi haana kwaanoenda. Iyo climate change iri kuuya tiri kuindwa. Mvura yekareba inobva kuDRC. Saka nekuti kunzi hakuna mbere zvakanaka taifanira kungomidzivaka kuti mvura yedu ichapesera yashoma. hatina chitambo juma baba saka ari gadiri siki ndo handa kutaura parifi ende kuti gadiri nyadzi magetsi kuti izotitaana magetsi tomboti nhasi aona investa chacho une mari yakawanda tomboti amuka taita rombo rakanaka Elon Musk auya munezimbabwe asiba kuisa magetsi yotora 5 years.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura afari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nevachangosarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump. Aka ndeke chipiri vaviri ava vachisangana kubva muna 2020. Muna 2016 pavakasarudzwa kekutanga kutungamira nyika vaTrump vakaitawo musangano wakadai nevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaBarack Obama. Misangano iyi ndeyekugamuchidzana masimba murunyararo. Mukuziya nezvekukosha kwakaita musangano yakadai, Tabata Gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvakakoshera yatingati democracy yemuAmerica munomu kuti kanawo maelections apera, president anenge achinzi ari kupinda afa kupindawo achiziva kuti ari kusvika achibatawo office yakasiyawo zvakanaka, ende office inofanirwa iri iyo ichava ichitungamirawo nyikawo zvakanaka. Saka izvi zvinobatsira kuti whatever my institutions angaiva achipresidewa over nava Biden avewo achiacceptawo kuti aiwa pakuya mutungamiri mutsva anova Trump, ende zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence in kubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amataurayo ane zenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikuva Trump musi wa20 ndirawo gore rinowe?
America ine matingati mainstitutions akasimba. Saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo. But tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokovawo achida kuapoindawo vamwe vakewo vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake senew president. Saka mapazi aya anicharamba aripo, ende zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vachauya nawo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanongovasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamasiye tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya? Sarudzo dzakaitwa musi wa5 Mbudzi, asi vaBiden vanoramba vari muofisi kusvika musi wa20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti?
Izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reAmerica, ende zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo. Nhango yedu takazoona kuti pamaelections akapfuura apo pakaita senge pakanga pakuda kuita senge pakuda kuita dambudziko. But the reason why pachizoita kanguva ikakaka kwekuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections ave achiwind that down, ende kana pane mapolicieswo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvaanenge achiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa rePodemos muMozambique vaVenancio Mondlane vange vakurudzira vanhu vemunyika yavo nhasi kuti varatidzire nhasi namangwana vachivhara mabhodha. Izvi zvinotevera kugunununa kwevanopikisa kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo vanhu vari pakati pemakumi 40 nemakumi 50 kana kuti between 40 ne50 vaurayiwa kunyanya nemapurisa mukuratidzira kuri kuitika. Asi hurumende yenyika iyi iri kuramba kuti sarudzo dzakabirirwa ichiti vanopikisa havadi kukundwa sarudzo. Nyaya yekuradzidza kweMozambique inonziwo iri kukanganisa zvikuru zvinhu mudunhu resadak kunyanya panyaya dzekutengeserana. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Zvino kuna kukanganisa mabasa evanhu nenyaya yekuti zvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinokwanisa kumira kugadzirwa nenyaya yekuti hakuna kwazviri kunotengesewa, vanhu vangomira panzira vasingakwanisi kutambira mhuro yavo, kana kuti makambani anogona kurasikirwa kuti nekuti vanhu vakanga vangomira vakagara panzvimbo vasina chavari kuita vachibhadharwa vachimira kuti mapoda afirwe, zvinogona kukanganisa kuti zvoupfumi.
Asi semaonero enyu, SADC inokwanisa kugadzirisa here nyaya dzakadai kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzinge dzichifambira pamberi zvakanaka mudunhu?
Hongu ichinhu chinhu chisinganetsi, asi chinhu chanesamise kuti SADC haisati yava nemasimba akawanda kuti vanoti zvavanenge vakataurirana zvavakanyorana pasi vanozviteedzera. Saka naizvozvo hazvibvunyatsi kuita kuti vanhu vateedzere mitemo sematevedzero aenifa wakiti.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya dzesarudzo inyaya dzinofanirwa kuitwa pajekerere, dzinofanirwa kuita kuti vanhu vese vave vakasununguka, ende ndiyo hwaro hwakaita kuti vanhu vakawanda vati vaende kuhondo vaendera kuhondo kuti vanhu vavhote zviri pachena. Saka naizvozvo vatungamiri vesadhaki vazhinji vanhu va vakarwira nyaya dzevhoti, asi ivo vava muzvigaro toona sekuti vazhinji vavo vanongoita masarudzo dziya dzekuti dai ndaita masiya ndaita kuti chingoita sekuti pane zvaitika, asi vanoona vanenge vari kunzi vanenge vachiti pamwe maitiro anenge achiitiwa musarudzo yacho anenge asina kutsarukana, nekuti kusika tinoona kunoitwa sarudzo dzinenge dziri pachena vanhu vakagutsikana vese mativi anenge aenda kumavhoti. Masimba anochinjanwa pasina kutaridzira kana kuurayana kwevanhu kana kupondana kunozoitika kana kuputsana nokupisana kwetingati zvivakwa nezvinhu zvinenge zviri munyika. Tingapa muenzaniso wakaita zvakaita kubhutswana nedzimwewo nyika dziri muSadhaki dziri kuradza kuti dziri kutora dziri kuita sarudzo pajekerere.
Dr. Calvin Mudzingiri inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare. Musangano wepagore weAfrica Journalism and Media Summit watanga nhasi muHarare uchitarisa nyaya dzekushandiswa kwemishina yechizvino-zvino pamwe nekutarisa nzira dzinoita kuti makambani anoburitsa nhau ararame munguva dzino apo mari iri kunetsa kuwana. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau nevanotungamira masangano anomirira kutorwa nekuburitswa kwenhau vari kupinda mumusangano uyu vachizeya mamiriro akaita zvinhu mukutorwa nekuburitswa kwenhau panguva iyo pava nemishini yechizvino-zvino uye mari dzichinetsa kuwana. Mukuru weMedia Center muZimbabwe vaErnest Mudzengi vanoti upfumi hauna kumira zvakanaka munyika, nekudaro vatori venhau vave kungoshandiswa kunyangwe nevanoita zvematongerwo enyika kufambisa mashoko asina chokwadi chakazara.
Haizvi mukatarira maita vurombo mumapato kana kuti maorganizations anoita nezvekutora kwenhau nekubudiswa kumashoko, izvi zvakonzera kuti pave nouori. Vatori venhau havachaiti basa ravo nemazvo, havachatevedzeri hwaro huya hunganzi maethics.
Mutungamiriri weAfrica Editors Forum vachechiri Otieno vatiwo kunyange mishini yechizvino-zvino ichiita kuti basa revatori venhau rive nyore, haigone kupedza matambudziko ese ari kusanganwa nawo nevatori venhau.
Of course, it doesn't solve all the problems around distribution because there are still those who are not connected. Adaptation is a first key thing. I mean, the African story is African states.
Hazvipedze matambudziko ese kunyanya takatarisa nyaya yekuti vamwe havasati vave padande mutande. Vatori venhau vanofanira kudzidzawo kushandiswa kwezvinhu izvi nekukasika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, Amai Sandra Mazunga, vati mishini yechizvino-zvino inofanirwa kushandiswa pamwe nekuzivikanwa nemunhu wese.
AI iripo, patunoti idzike midzi chaiko, kunana Binga chaiko, kuna mamwe community radio station edu, kunana Chipinge kuchecheche kugarawa. Tirikudawo kuti vazivewo, vashandisewo, but now dzinenge data, chinhu chinodhura. Takatarisawo masmartphone, chinhu chinodhura.
Mutori wenhau apindawo mumusangano uyu, Piriti Chavango, atiwo mishini yechizvino-zvino inoshandiswa pamadande mutande iri kuita kuti basa rake rive nyore.
Ende zvinondibatsira pakuti basa rangu rinenge rave nyore, zvinhu zvainditorera pamwe hour ndichiita. Ndakukwanisa kungozviita nemaminitsi mashoma shoma nenyaya yekuti ndakuziva matechnologies nematools ari advanced anondibatsira kuti ndive ndichi.
Rimwe remasangano akaronga musangano uyu reConrad Adenus Stiftung rinoti kutaka kwenhau nekufambiswa kwemashoko kwakakosha zvikuru nekuti ndizvo zvinotsigira gutsa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJennifer Muswere, avo vange vachitarisirwa kutaurawo pamusangano uyu, vaudza Studio 7 kuti vakundikana kuuya pamusangano uyu asi vanotarisirawo kuzotaura mangwana pazuva rekupedzisira. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedinginira rinoti Reinventing Journalism in the Age of Disruption. Sangano reUnited States Aid for International Development kana kuti USAID nderimwe remasangano anotsigira musangano uyu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, mobva matifarira kubaya kana kuti kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara vanoti kunyangwe mvura yatotanga kuturuka vari kutadza kuwana mbeu nemafotereza zvakavimbiswa nehurumende nezvikonzero zvakasiyana siyana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe vakadai ndiamai Gedis Maringire vekwasadza kuchivhu vakaremara makumbo, avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takanzwa vapedza kunyoresa, hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana, hapatorina. Kureva kuti ivo ndavari havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo. Ivi ndichirarama neurema hatizi, but parizvi havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona. Ndochokwadi chiripo ichocho, nokuti chapangwadi dero tiri isu chatanga kupiwa first preference, asi hatina kutonyorwa kwacho, hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwadi 20 kwachii vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvino varemera.
Ndandichikumbirisawo kuti dai waro hurumende yatinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresidential inputs embeu zviri kudiwa takazvinzwa, but kwatiri zvinotiremera. Zviminda zvitatu zvediga utle boiti apa tine hurema hwakasiyana siyana, saka zvimunda zvitatu hatimbotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Angelus Masuka vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo pazvakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa, ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza intwasa, vakatoita makomba avo. Saka pari kupuhwa vamwe mbeu, kutowanawo mbeu vachitodyara. Kana ari kusara kudzwa nehurumende, leaving no one and no place behind.
Asi vanohwira kodzero dzevakaremara musangano wedisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga varamba vakamira nerekuti vari kusiyiwa.
Zvazvinotofanira kuita ndezvekutoti vose vakaremara vanenge vakanyogwa kokutanga kuti vomuraini vagova vanovatakuriravo tinodavo kurima sezvinongoita vamwe tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawanira anoitawo vamwe musatisiya uye musazvya zvevapfupi nokureba migove yedu ndeyedu regaiwo yekwatiri
vanorwira kodzero dzevakaremara musangano rezimbabwe international disability amalgamation trust Zidiet uye vari mambo Chimbani Magudu vakafa mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumusangano yekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo
zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwo unotoziva kuti munhu uyu agoni kufamba uye kure womuti uyu akune wochingoziva kuti anogara muraini mako masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvinhu zvinopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka
vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 miriyoni nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 miriyoni muNigeria vakatarisana nenzara inotyisa. Izvi zvakonzerwa nematambudziko akaita semafashamu emvura, hondo uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeEagle Eye Construction iri muZimbabwe, iyo iri kushanda nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvakirwa dzimba nezvimwe zvivakwa kubatsirwa munyaya dzekurima pamwe nekuchengeterwa misha. Muhurukuro yedu yanhasi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani vaAlidi Chipanda avo vari kutungamirawo zvirongwa zviri kuitwa pamusha pavakufa munangatire avo vanogara kuBritain.
Vamunangatire chokwadi vari kuBritain asi vakatipawo basa iroro rekuti tivaitire utungamiri pamaprojects avo tichivavakira tichivaitira zvose zvavanoda vasipo. Chikonzero chakaita kuti vatitore isu tivaitire inyaya yekuti isu we are the company inoprovide maservice iwayo.
Vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vanoti vanotya kutanga zvirongwa zvakaita saizvozvi vasipo kumusha ikoko. Imi muri kukwanisa sei kuisa chivimbo muvanhu vakaita savamunangatire?
Ichokwadi, kune vamwe vari kutoitirwa utsotsi zveshuwa, vamwe vari kuitirwa nehama dzavo chaidzo, vabereki vavo chaivo, vamwe vanoitira vana vavo utsinye vangava vari kuBritain kana vangava vanenge vasipo kana angava mushandi kana umwe waangotsvagwawo kunzi amirire kuita izvozvo. Vamwe vanogona kuita uchitsotsi chezvakaita saizvozvo. Ndoo matambudziko mazhinji anonyanya kufesana especially kuvanhu vanoitirwa basa vasipo. Asi isu sekambani takaita huengedzo yese tikaona kuti nyaya yose kana pasina kuvimbika pasina kutendeseka hatina kwatinokwanisa kuenda. Saka takakoshesa chinhu chinonzi trust kana kuti chatingati kuvimbika. Ndoo chinhu chatinoshanda nacho ina wakambani semashandiro andiri kuita navamunangatire pamaprojects ese amakaona pamasocial platform zvakasiyana siyana zvose zvebudiro zvamuri kuona.
Zvirongwa zvipi zvamuri kupa kune vari kunze kwenyika vamuri kuitira mabasa kumisha yavo?
Tiri kuprovida kuvakira vanhu dzimba, kuita marenovations, tiri kugadzirawo even madriveway, tiri kuitawo landscape, kudyarawo loni nekugadzirawo kudyara maruva. Zvese zvingada kuitwa kugadzira maplani edzimba hatinei nekuti uri kupi. Wherever kwaungava uri tinosvika.
Ko, pamusha pavamunangatire mabasa api amuri kubata?
Pane musha wose wavamunangatire pane zvose zvamuri kuona zvose zvamira, midhuri yamira, mabhucha amira, mafishponda amira, jira urao amira, zunu zao ziru kufamba, iko zino, kiriku gazira, utitikwanza kwa sumu zira main house, ya tuta kwa sumu zira futi, pakatupe musha wavu yoyo.
Mavanengu ya kariba shakadi mchishanda na vama nangatire?
Kuvaa January, dopa nakatanga kushanda navo, kusika Parisi, tirikungo shanda mne zakanaka, uye tukula matishindi ramberi. Vakatombo iso wangu wanu waida kumbu waitila zinu kumasuri. Patipanga pazu wani masho tikataitwa. Istaka zoinda ipapo tikatanga kumuthiriza zinu. Na zinu turungo muthiriza zinu. Zinu zirungo fambira mbili.
Tinozwa kuti imimi uri kumanejawo zvirongwa zvekurima nekuchengeta nguruve nehuku zviri kuitwa pamusha pavamunangatire. Magara muine ruzivo rwekurima here nechakare?
Iniwo ndiri murimi pachezvanguwo ndakazvimiririra. Tichibva kuside reconstruction ndagarawo ndiri murimi. Saka vamunangatire vamunoona vari kuitawo zvefarming nei. Tine tichitoadvisana kuti murungu apa mamadii kuti mudai, apa mamadii kuti mudai nekuti iniwo pachezvanguwo ndiri mufarming.
Mashoko apa hamungasira vatereri paneno nguva.
Mashoko angu ekupedzera ndoda kusira kuvatereri ndeyekuti mishanga yevakwe ungava une manishoni kupi, ungava kunze kwenyika kana kupi, kwaungava une musha asi kwawakazvarirwa kana padzinde kwawakazvarirwa unozongoda kudzoka zvekumusha wakwe uyo musha wakavako.
Vanoda kubatai, vanokubatai papi?
Vanokwanisa kundibata pa phone number dzinoti +263 782 424147 +263 782 424147 Ndo phone number dzandinowanikwa idzodzo.
Vanga vari mukuru wekambani yeEgo Eye Construction vaAlidi Chipanda vari parunare kumadziwa maShonaland Central naJonga Kandemire weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haiwa chinoima inyanyiswa, chinoi magetsi ayeni ari kunyanya shupa. Ika chinoika digita, chaona kuna yashiwa magetsi ayeni ari kunyanya zvowandira one side vachibva kushare. Vakuru kuzizi chinoi havasi kunatsogona kushare magetsi zvakanaka. Posi tiri kuti pane dzimwe nzvimbo dziri very crucial dzakaita sehospital nedzimwe nzvimbo dzinopambwa mvura idzo kuma waterworks. Ihongu magetsi hafani kushaika ikoko. But kune mamwe malocation akafanana nemalocation anowanika kunana Burundi neGhana neChirima. Malocation ekuti akango anofanira kupiwa magetsi zvakafanana nemalocation ari kupa magetsi kuita sekurengi nekunana chitambo. Zimbabwe haifanira kutambura magetsi kudai tine mari yakawanda zvisingaiti. Management boardress management yare nengaigadziriswe.
Pa Studio 7 tibatsireiwo munyika muno, nyika yeZimbabwe, kuti mameja city vachikuita basa ravo here sekare zvataiziva yekuti munhu kana anonzi anopuwe mutongo nokuti first offender, repeat offender kana kuti is a habitual criminal, ngaabviswe musociety ambogara. Izvozvi ukaenda kunomanga zvinotangira pamapurisa, unotoona munhu aapamberi pako kudzokera kumba waomangara ushaya kuti zvaperera papi. Ukaende kwa meja city munhu anoita kana kuti makesi anosvika 20-30 echingodzoka maanaye mundi mbavha vari kuti tidiko munyika muno hamusinawo here mutemo.
Masura sei vatereri veStudio 7. Kana chiri chokwadi chiri kutaurwa kunzi kanzuru, kanzuru ndo yakazviita kupunzira vanhu dzimba, ministry of housing isingazivi. Chokwadi. Kuvhotera sisi vanhu vachachema tinokutaurirai. Dzakuputswa dzimba idzi because vari against dzimba dzisiri pamutemo. Hamusi makatonga, tokuudzai chokwadi.
Regai nditaure mashoko ekupedzisira paamerica. Chandakaona hangu pamaelection kuamerica ndeyekuti vanhu vemuamerica havasati vabvumira kana kuti havasati vatenda kuti mukadzi anogona kuvatungamira panyika yavo, because tinoona kuti makore apfuura vaDonald Trump vakakwikwidzana futi nemukadzi akarohwa, izvezvo vakakwikwidzana futi nemukadzi vakarohwa futi kumaelection. Ndinoona sekuti America haisati yava kuda kutongwa nemukadzi kazhinji kacho. Regai ndidaro muchidimbu. Ndine urombo nezviri kuitika paMozambique. Ngavarambe vakashingirira zvichanaka.
Ndinoda kutorawo zvangu nenyesadhaka iri kunzi kuda kuzoita musangano wemaelections muno uchichewa namunangagwa. Ndoiyoyo yotonga nyaya yacho. Nyaya yacho inobuda zvakanaka izvi. Nangagwa ndiye munhu akaba maelections emuzimbabwe, anitoone two times achibira maelections. Ndonzi ndoyo yocheya musangano wesadhaka nekubiwa kwemaelections.
Aiwa, tinotenda izo ipfungwa dzevateereri vedu veStudio 7 zvisinei nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Usakanganwe chirongwa cheLife Talk pachataura nezvaro zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.